Ndino kuchingamidza ine mufaro, ini ndini Tanuno Kawande ndichiti yeinoi misoro yenhau dzanhasi chitatu ndira 9/2019. Vabereki vakawanda vochema-chema nekudzingwa kuri kuitwa vana vavo muzvikoro nepamusana pekutadza kubhadhara mari dziri kudiwa. Vagari vekumasvingo votarisana nokudzingwa munzvimbo dzavagere idzo vakatora munguva yehondo yeminda vachinzi vabve muminda iyi musi wechipiri svondo rinouya usati wapera. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo muzvibhadhara zvehurumende sezvo gakava pakati pevana chiremba nehurumende risati rapera, ukuwo vana chiremba vachiti vari kuchichidzirwa kuti vadzokere kumabasa. Dambudziko repetro nedhiziri roramba richikwira munyika, izvo zviri kupa kuti vanhu vatadze kuenda kwavanenge vachida nenguva. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zvinoreva kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende yeAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne9885 shortwave.